Let's go to the book of St. Luke.
Katende iku buku remutsene ruka.
St. Luke, chapter 2.
Mutsene ruka, chitsauko 2.
Amen. We'll start from verse 1.
Chatanga pa verse yokutanga.
The Bible say,
Bible not.
And it came to pass in those days that they went out a decree from Caesar Augustus that all the world should be taxed.
Zvinona mazuva iwayo chirevo chakaitwa naKesari Augusto kuti nyika yose inyorwe mazita.
And this taxing was first made when Cyrenius was governor of Syria.
Uku ndokwaiva kunyorwa kwokutanga kwakaitwa Quirinius ari mubati weSyria.
And all went to be taxed, everyone into his own city.
Vanhu vose vakaenda kundonyorwa mumwe nomumwe kuguta rake.
And Joseph also went up from Galilee, out of the city of Nazareth, into Judea, unto the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house of the house and lineage of David.
Na Joseph au wakabva Galilea muguta reNazareta, akaenda Judea kuguta raDavidi. Rinonzi Betrehema, nekuti waiva weimba yaDavhidhi nourudzi rwake.
To be taxed with Mary, his ex-spouse wife, being great with child.
Kuti abhadhare mutero naMaria wakanga atsidzirana naye ave nemimba.
And so it was that while they were there, the days were accomplished that she should be delivered.
Zvino vakati varipo mazuva okuzvara kwake akasvika.
And she brought forth her firstborn son and wiped him in a swaddling cloth and laid him in a manger because there was no room for them in the inn.
Akazvara dangwe rake mwanakomana. Akamuputira nemicheka, akamuvanzarika muchidyiro chezvipfuyo, nokuti vakashaiwa nzvimbo mumba mavaeni.
And they were in the same country, shepherds, abiding in the fields, keeping watch over the flock by night.
Zvino kwakanga kuna mafudzi munyika iyo, vaigara vachirindira mapoka avo emakwai usiku.
And lo, the angel of the Lord came up, upon them, and the glory of the Lord shone around about them, and they were so afraid.
Mutumwa waShe akamira navo, nokubwinya kwaShe kukavakomba, vakatya nokutya kukuru.
And the angel said unto them, fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people.
Ipapo mutumwa akati kwavari, musatya, nokuti tarirai, ndinokuparidzirai mashoko omufaro mukuru, uchava wavanhu vose.
For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord.
Nokuti nhasi mazvarirwa muguta raDavhidhi muponesi ndiye Kristu Ishe.
Tinamate zvakare.
Let us pray. Baba vedu variko kumusoro kudenga, tinokutendai neimwe sevhisi yamatipa manheru anhasi.
Amen.
Tinokutendai Mwari matitora kubva kumativi emana eguta rino Mwari. Tinoziva Mwari Baba tanga tiri kugumana mapendekete newakaipa. Tiri kumabasa, tiri kudzimba dzedu, tiri kwatanga tiri iko kwatasikora tiri Mwari. Asi tinokutendai Baba kuti mazoti pamukana kuti tikwanisenge tiri mukati meimba yenyu. Baba wangu ishe shoko renyu raverengwa Jehovha. Takadzidziswa nemuprofita wenyu Mwari kuti munhu wese anogona kuverenga chirungu kana kunyora chirungu anogona kuvhura Bhaibhiri akakwanisa kuriverenga. Asi Mwari taakukumbira nyasha dzinobva kwamuri Baba kuti muchiuya Mwari muchipa dudziro yeshoko raverengwa iMwari. Taikumbira kuti Baba dai hama yedu ishe vakwanisa kuwana chipo chikuru chekwanisa kuzvisa parutivi Jehovha. Imi Mwari mugovashandisa mugotaura nemuromo yavo ivo vogova sehwamanda iri kurira ishe ichirira kwatiri Jehovha. Mwari wangu tiri kungonamata kuti chitibatai tose tive mweya mumwe chete nehama iyi Baba. Ungano ise pamwe chete neniwo muturikiri Baba kuti ishe panozopera service ino Jehovha Mwari mutsvene makarurama tigodzorera mbiri yose nekukudzwa kuzita renyu dzvene. Tinokutendai madekwana ndichiti Mwari tangai nesu mugopedza nesu muzita ramambo Jesu Kristu. Amen.
Amen. Tigarit pas.
You may be seated.
We just want to thank the Lord tonight.
Tuda kutenda Mwari madekwana ano.
Because he has brought us into his house.
Nekuti vatunza muimba yavo.
That he might speak to our souls.
Kuti vazotaura nemoyo yedu.
That he might instruct something into our hearts.
Kuti vagotirayira chimwe chinhu isu.
And show us the direction to go.
Votiratidza gwara rekufamba naro.
Hallelujah. Without Christ.
Pasina Kristu.
We cannot make it.
Hatikwanisi kukunda.
Hallelujah.
Amen.
I can have you all the time.
Ndinogona kuva newe iwe nguva dzose.
But without Christ.
Asi pasina Kristu.
We cannot make it.
Hatikwanisi kukunda.
Hallelujah.
Amen.
So the reason of coming into his house.
Saka chikonzero chekuuya kuimba yavo.
We just want to persuade one another.
Tuda kungogombedzerana mumwe nemumwe.
Amen.
Amen.
I always say this.
Ndinowanzotaura izvi.
Kuti tikange tichifurana zvinhu zvakanaka nguva dzese zvinoita zvakanaka.
That if we influence one another in the right things, it will do us good.
Amen.
Amen.
Wherever we are, whatever we are doing,
chero kwatinenge tiri, chero zvatinenge tichiita,
let just be found influencing one another.
Ngatingowani kwaiti chirunzirana
in the right direction.
Mugwara rakarurama.
Amen.
Amen.
For many people they can gather and influence one another into other things.
Nekuti vanhu vakawanda vanogona kuungana vorunzirana kuita zvinhu zvakangosiyana.
Amen.
Amen.
But it will be just when we gather and influence one another on the things which will give glory and honor unto the Lord.
Asi zvinenge zvakarurama kana tikaungana torunzirana pazvinhu zvinounza mbiri nekurumbidzwa kunashe.
Amen.
Amen.
Because we are realizing that we are strangers in this world.
Nekuti tiri kucherechedza kuti isu tiri vayeni munyika ino.
But there's a place.
Asi pane imwe nzvimbo. Pane imwe nzvimbo yatakananga.
Hallelujah.
Amen.
So we have read from this familiar scripture.
Saka taverenga kubva parugwaro rwatinoziva tose.
Luke chapter 2.
Ruka chitsauko 2.
Amen.
Amen.
Verse 1 to verse 11.
Verse 1 kusvika verse 11.
Amen. Could have read the whole chapter.
Tingadai taverenga chapter yose.
But as we'll be progressing, we'll be picking some other verses as we go.
Asi patichange tichienda nemharidzo, tichange tichitora mamwe mavhesi tichifambira mberi.
Hallelujah.
Amen.
So tonight we just want to speak about this subject.
Saka madekwana tinongotaura pamusoro pechidzidzo ichi.
We are of the lineage of Abraham.
Isu tiri verudzi rwaAbrahama.
Hallelujah.
Amen.
We are of the lineage of Abraham.
Isu tiri verudzi rwaAbrahama.
Hallelujah.
Amen.
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 So we just want to thank brothers and sisters tonight.
Satinongotenda hama nehanzvadzi manerwano.
That if you are in the lineage of Abraham.
Kuti kana iwe uri werudzi rwaAbrahama.
You must also behave like Abraham.
Unofanira kunge uine hunhu kana kuzvibatawo saAbrahama.
Hallelujah.
Amen.
Because in the natural,
nekuti panyama,
we are of the certain lineage.
Tiri verimwewo dzinza.
Hallelujah.
Amen.
But we are not interested on that tonight.
Asi hatina hatisuda kubatira pane zvedzinza repanyama here manhu.
But we are focusing on the spiritual lineage.
Asi tinoda kuti tibate kana kunanga pane zvedzinza repamweya.
Amen.
Amen.
Because we are here for that.
Nekuti ndizvo zvatainga pano.
Amen.
Amen.
So let me just go back to Matthew chapter 1.
Regai tidzokere kuna Mateo chitsauko chekutanga.
I'll be reading quite a lot.
Ndichange ndichiverenga zvakati kuti.
Amen.
Amen.
Matthew chapter 1, the Bible says.
Muna Mateo chitsauko chekutanga Bible rinoti.
Before I read chapter 1, there's this. There is this topic on chapter 1.
Sandaverenga chitsauko chekutanga pane mashoko akanyorwa pamusoro.
It says the genealogy of Jesus Christ from verse 1 to verse 17.
Vanoti madzitateguru aJesu Kristu kubva verse 1 kusvika 17.
And from verse 18 to 20.
Kubva verse 18 kusvika 20.
It says Mary miraculously conceived Jesus is born.
Vanoti Maria akaita pamiri paJesu nechishamiso akaita mwanakomana wake Jesu.
Amen.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
So the Bible says,
saka Bible rinoti,
the book of generation of Jesus Christ.
Mazita amadzitateguru aJesu Kristu.
The son of David.
Mwanakomana wa David.
The son of Abraham.
Mwanakomana wa Abrahama.
Abraham begot Isaac.
Abrahama wakabereka Isaac.
And Isaac begot Jacob.
Isaac akabereka Jacobo.
And Jacob begot Judas.
Jacobo akabereka Judah.
And his brethren.
Navanununa vake.
Hallelujah.
Amen.
If you go down and read, it will be here you. This one be go this one and this one go this one and
ukaverenga uchenda mberi uchange uchingonzwa kuti ningi akabereka ningi ningi akazoberekawo ningi zvichienderera zvakadaro.
Amen.
Amen.
But verse 16 say,
as verse 16 note,
and Jacob begot Joseph.
Jacob akabereka Josepha,
the husband of Mary,
murume wa Maria,
of whom was born Jesus.
Iye akaberekawo Jesu.
Who is called Christ.
Unonzi Kristu.
Amen.
Amen.
So all the generations from Abraham to David are 14 generations.
Naizvozvo marudzi ose kubva kuna Abrahama kusvikira kuna Dhavhidhi aiva marudzi ane gumi namana.
And from David until the carrying away into Babylon are 14 generations.
Kubva kuna David kusvikira pakutapwa Babiloni marudzi ane gumi namanawo.
And from carrying away into Babylon unto Christ are 14 generations.
Kubva pakutapwa kupinda Babiloni kusvikira kuna Jesu Kristu marudzi ane gumi namana.
Now the birth of Jesus Christ was on this wise.
Zvino kuberekwa kwaJesu Kristu kwaiva kudai.
When as his mother Mary was espoused to Joseph.
Maria mai vake wakati atsidzirana naJosefa.
Before they came together she was found with a child of the Holy Ghost.
Vasati vasangana wakaonekwa ava nemimba noMweya Mutsvene.
Hallelujah.
Amen.
And Joseph was shocked and surprised.
Josepha kwa akavhunduswa.
Hallelujah.
Amen.
But here we are seeing the coming of Jesus Christ.
Asi apa tirikuona mauyiro akaita Jesu Kristu.
Amen.
Amen.
And we are talking about, we are of the lineage of Abraham.
Isu kutaura pamusoro pekuti isu tiri verudzi rwaAbrahama.
Hallelujah.
Amen.
But we are now seeing the coming of Jesus Christ.
Asa apa tiri kuona kawiro kakaita Jesu Kristo.
Amen.
Amen.
And at the same time, when Jesus Christ was appearing,
panguva imwe chete inoonekwa Jesu Kristo,
there was this issue of taxing.
Pakabva pauya nyaya yekubhadhara mutero.
Hallelujah.
Amen.
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 Why was it at this time?
Kosei nyaya mutero yakauya panguva iyoyi.
Amen.
Amen.
All the time the people were there.
Nguva dzose vanhu vanga vari munzvimbo dzavo.
Amen. And this issue of taxing was not talked about.
Nyaya yemutero haina kumbotaurwa nezvayo.
Hallelujah.
Amen.
But when the Lord Jesus Christ was coming on earth,
asi ishe Jesu Kristo vakuuya panyika,
then this issue of taxing was then said all people were supposed to be taxed.
Ndopakazouya chirevo chekuti vanhu vose ngavaende kunyika dzavo vanotera.
Amen.
Vanobhadhara mutero.
Amen.
Amen.
We are seeing something here, brethren.
Tiri kuona chimwe chinhu apa hama.
Amen.
Amen.
And Cyrenius, he was now the governor of Syria.
Amen.
And Cyrenius was the governor of Syria by that time.
Cyrenius ndianga mbati we Syria panguva iyoyo.
Amen.
Amen.
So this issue of taxing was not introduced yesterday.
Saka nyaya yekubhadhara mutero haisi nyaya yakauya nezuro uno.
It was way, way back there.
Yakanga iriko kunyange kumashure shure uko.
Hallelujah.
Amen.
And why did it start in the time when the Lord Jesus Christ was coming?
Kose nyaya yemutero yakavambwa ishe Jesu Kristu pavanga vada kuya panyika.
Amen.
Amen.
Hallelujah.
Hallelujah.
But we know it shows something.
Asi tinoziva kuti pane zvazvinoratidza.
Hallelujah.
Amen.
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 And Joseph also went up from Galilee and out of the city of Nazareth.
Na Joseph au akabuda kubva muguta reGalilea reNazareta
into Judea and to the city of David.
KuJudea achienda kuguta raDavid,
which is called Bethlehem.
Rinonzi Bethlehem
because he was of the house and lineage of David.
Nokuti waiva weimba ya David no rudzi rwake.
To be taxed with Mary, his espoused wife.
Kuti atereswe naiye mudzimai wake Maria.
Being great with child.
Ava nemimba.
Hallelujah.
Amen.
When Mary she was expecting,
Maria paakanga ane mimba.
Hallelujah.
Amen.
And she was now heavy with a child.
Akanga aremerwa zvino asvika pedyo nekuda kuzvara.
And this governor said, people must be taxed.
Zvino mubati wedunhu iri akati vanhu ngavaende kunotera mutero.
Not in one city.
Kwete muguta rimwe chete.
But the Bible said,
asi Bhaibheri rati,
under the world, everyone was supposed to be taxed.
Hanzi nyika yose vanhu vaende kunobhadhara mitero.
Hallelujah.
Amen.
So if it was on one city,
saka dai zvakanga zviri muguta rimwe chete,
we could have said maybe he was against this couple.
Pamwe tingati akanga akavengana nemhuri.
Amen.
Amen.
But it was the whole nation.
Asanga iri nyika yose.
They were supposed to be taxed.
Yaifana kuti ibhadhare mitero.
Hallelujah.
Amen.
And at the same time,
panguva imwe cheteyo,
there was also shepherds in the fields.
Pakanga paine vafudzi vakanga vari kumafuro.
Amen.
Amen.
Watching over their flocks.
Vachifudza makwai avo.
Amen.
Amen.
By night.
Usiku.
And the angel appeared to them.
Zvino mutumwa waJehovha ndobva azviratidza kwavari.
Amen.
Amen.
When the angel of the Lord appeared to them,
mutumwa waShepherd akazviratidza kwavari.
They were so afraid.
Vakatya nekutya kukuru.
But the angel said, fear not.
Asi mutumwa akati musatya.
Hallelujah.
Amen.
Because there was something which was coming on the earth.
Nekuti pane chimwe chinhu changa chakuuya panyika.
Hallelujah.
Amen.
Which was not there before.
Chakanga chisiko kumashure.
Hallelujah.
Amen.
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 We are of the lineage of Abraham.
Isu tirive dzinza ra Abraham.
Hallelujah.
Amen.
We need the Lord all the time.
Tinoda ishe nguva dzose.
To review and to show to us his word.
Kuti vatizarurire nekutiratidza shoko ravo.
Amen.
Amen.
So that you cannot be entangled with the things of this world.
Kuti tisazobatanidzwa nezvinhu zvenyika ino.
Because those things are there.
Nekuti zvinhu izvi zviripo.
Amen.
Amen.
There are so many things which can divert your mind or your intention.
Pane zvinhu zvakawanda zvinogona kubata pfungwa dzako kana kudzitora kudziendesa kune zvimwe.
Hallelujah.
Amen.
But when you are focusing your eyes on the word of God.
Asiwo kana wakanangisa meso ako pashoko raMwari.
The Lord will help you.
Ishe vanokubatsira.
The Lord will guide you.
Ishe vanokutungamirira.
Amen.
Amen.
Hallelujah.
Hallelujah.
Amen.
Amen.
And the Bible tells about this man.
Bible rinobva ratudza pamusoro pemurume uyu.
There was a devoted man who was waiting to see the coming of the Lord.
Pangari pane murume anga akazvipira akamirira kuuya kwaShe.
Amen.
Amen.
Let's read that verse.
Regai tiverenge verse iroro.
And behold, there was a man. Same chapter. We are still on the same chapter.
Tidipa chitauko chimechete.
And behold, there was a certain man in Jerusalem.
Sino kwakanga kune umwe murume muJerusalem.
This is verse 25.
Pa verse 25.
Whose name was Simeon.
Wainzi Simeon.
And the same man was just and devout, waiting for the consolation of Israel.
Waiva munhu wakarurama waida Mwari waitarira kunyaradzwa kwavaIsraeri.
And the Holy Ghost was upon him.
Nomweya mutsvene wakanga anaye.
Hallelujah.
Amen.
The Holy Ghost was upon this man.
Mweya mutsvene wakanga uri pane murume uyu.
All every day of his life was waiting to see the consolation of Israel.
Zuva nerimwe upenyu hwake anga akamirira kuona kunyaradzwa kwavaIsraeri.
And he didn't know when this thing was going to happen.
Anga asingazivi kuti zvinhu izvi zvichaitika musi upi.
But he knew of one thing.
Asi ane chimwe chinhu chaaiziva.
That when God promises a promise.
Kuti kana Mwari vavimbisa vimbiso.
Hallelujah.
Amen.
That promise is sure that is going to happen.
Vimbiso iyoyo chokwadi zvichaitika zvainenge yataura.
Hallelujah.
Amen.
And when God gives a promise.
Zvino kana Mwari vakapa chipikirwa.
Amen.
Amen.
No man can order that promise.
Hapana munhu anogona kuchinja chipikirwa ichi.
No bishop can order that promise.
Hakuna kana bishop anogona kuchinja
chipikirwa ichi. No priest can order that promise.
Hakuna mupristi anogona kushandura chipikirwa ichi.
Hallelujah.
Amen.
But all he was waiting for.
Asi zvaakanga akangomirira
was to see the consolation of Israel.
Kuona kunyaradzwa kwavaIsraeri.
Hallelujah.
Amen.
So he knew that one day.
Saka aiziva kuti nerimwe remazuva.
He was going to see the consolation of Israel.
Aizoona kunyaradzwa kweIsraeri.
Hallelujah.
Hallelujah.
Amen.
Amen.
And it was revealed unto him by the Holy Ghost.
Iye wakanga aratidzwa nomweya mutsvene
that he should not see death before he had seen the Lord Christ.
Kuti haanga oni rufu asati aona Kristu waShe.
So he had this revelation upon him.
Saka murume uyu aive nechizaruro chaive nacho
that he was not going to see death.
Kuti haizoona rufu
until
kusvikira
This promise is fulfilled.
Vimbiso iyi yazadzikiswa.
Hallelujah.
Amen.
Like we all know and we all believe.
Sezvatoziva tose uye zvatinotenda.
That we believe there's a rapture.
Kuti tinotenda kuti kune kubvutwa.
Hallelujah.
Amen.
But we don't know when this rapture is going to take place.
Asi hatizivi kuti kubvutwa uku kuchaitika riini.
But every day of our life.
Asi zuva rimwe nerimwe reupenyu hwedu.
We'll be desiring, Lord, help me.
Tinenge tichingoshira kuti Ishe ndibatsirei.
Lord, I want to be one of them.
Ishe ndoda kuva mukubvutwa imomo.
If there are going to be two or three.
Kana vari vaviri kana vatatu.
I want to be one of them.
Ndoda kuva mumwe wavo.
Amen.
Amen.
So you'll be living a Christian life every day.
Saka unenge uchirarama upenyu hwechiKristu zuva rimwe nerimwe.
Because we don't know in the day. Hallelujah.
Hallelujah.
Amen.
Amen.
So this was how this man was also waiting. And he came by the Spirit into the temple. And when the parents brought in the child, Jesus,
zino vabereki vakati vachiuya nomwana Jesu
to do for him after the custom of the law,
kuti vaite nayo nomutoo womurayiro,
then took ye him up in his arms,
akamubata mumaoko ake,
and blessed God and said,
akarumbidza Mwari achiti,
Lord, now let us thy servant depart in peace according to thy word.
Zvino tenzi muranda wenyu ngaende hake nurugare sezvamakareva.
For my eyes have seen the salvation.
Nokuti meso angu aona ruponeso rwenyu.
Hallelujah.
Amen.
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 So this man, he was now seeing the fulfillment of the promise.
So murume uyu akanga akona kuzadzikiswa kwevimbiso iyi.
And say, Lord, let the servant of God depart.
Akati ishe chiregai muranda wenyu achienda hake.
Hallelujah.
Amen.
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 Because he was now connected with his people.
Nekuti anga abatanidzwa zvino navanhu vake.
Hallelujah.
Amen.
You know, many times
muzaka akawanda. If you are told that you are not a child of the father and mother of this house,
maybe the mother is.
You'll
be just told you are not of this family. You don't sleep.
You start to search around.
Amen.
Amen.
Because
you now want to be connected with your own people.
Amen.
Amen.
Unobvunzurudza, unotsvaga matrix ese okubvunza amai kana vanina vaamai kana vakoma vaamai.
You try all the tricks to ask around, even from your aunties and everything, trying to know your origins.
Amen.
Amen.
It's
a surprise that I'm as old as I am. I've got children of my own, a family of my own, but I'm being told that I'm a foreigner in this family.
You
won't sleep. Even though you had planned all your life thinking that I'm part and parcel of that family,
you won't sleep.
Aurare.
Amen.
Amen.
This now reminds me about when our brother, when he came here, brother Ben.
Chinondirangaridza hama yedu brother Ben pavakauya kuno.
You know, pavakangonzwa kuti no wangori kupita takakumira nguva yese.
When he just said, where were you? We were waiting for you all this time.
Somehow vangonzwa kuti saka yangu yanongadai connected ne Zimbabwe.
He said, maybe my issue is connected with Zimbabwe and Masingo.
Amen.
Amen.
Saka to him somehow ka consolation in him.
Saka kwavari vakawana kumwe kunyaradzwa mukati mavo.
Kunyange sandaziva zvangu dzinzare kwangu.
Even though I don't know my true lineage,
but I think he should be in Zimbabwe and Masingo.
Asindozvati pamwe ku Zimbabwe muMasingo.
Amen.
Amen.
And also there was a brother.
Zvino pakaita imwe hama.
He grew up in Zimbabwe.
He was born in Zimbabwe.
Vakazvarwa muZimbabwe. And later the father separated with the wife.
Pamberi apa mai baba namai vakazosiyana.
Maybe I cannot relate this story well.
Pamwe handizogona kunyatsokutsanangura nyaya ese zvairi.
But the father went to Malawi.
As baba vakaenda kuMalawi.
And somehow he find his own way and he snaked the boy.
Amen.
And he snaked the boy from the mother.
Zino nemonzira baba vakazokwanisa kutora mwana kubva kuna amai.
Amen.
Amen.
So somehow the boy could not he grew up.
Saka nemonzira mukomana akakura.
Amen. And he became a brother.
Ndokubva yazova hama.
Amen.
Amen.
Brother chai vakatonaka stere.
A very good brother, very loyal.
Amen.
Amen.
But some of them know ndoda kuzota amai vangu vari kupi.
Saka nemonzira yangu he always desired to know where his mother is.
Amen. So some of them vakatsvaka tsvaka mapepa baba vavo baba vasingwa shaya manje.
So when his father died, he tried to look around the father's papers.
And somehow he said no, somehow he checked to there.
Ndobva vanzwa kuti kunenge kuchegutu uko.
Amen. I think most of you know this.
Ndotenda vakawanda venyu munoiziva nyaya iyi.
Hallelujah.
Amen.
When he came, he went to chegutu, but he could not find the mother.
Pavakauya muno vakaenda kuchegutu asi havana kuona mai vavo.
But the same anointing which was upon him of searching and looking for the mother.
Asi chizoro chakanga chiri pavari chekutsvaga nekuda kuona mai vavo.
It also went to the wife.
Chakaendawo kuna amai.
Amen.
Amen.
I think the wife should have been Malawi.
Ndotenda kuti amai vanga fananga vari vekuMalawi.
His wife.
Mudzimai wavo.
Amen.
Aifananga ari vekuMalawi, sorry.
Somehow she came here.
Nemu nzira akauya kuno.
And she came with the same anointing.
Vakauyawo kuno nechizoro chimwe chete.
And she went to Chegutu and searched for a mother-in-law.
Vakaenda kuchegutu kuti vanotsvaga amwene vavo.
And somehow she got her mother-in-law.
Nemo nzira ndokubva vavawana amwene.
And she went with the mother-in-law in Malawi.
Vakaenda naamwene vavo kuMalawi.
Our good brother, he was at work.
Hama yedu yakanaka yeri kubasa.
When he came back from work,
pavakadzoka kubva kubasa hama,
he saw there was an old woman in the home.
Vakaona mune imwe chembere yakagara mumba.
And the wife, she was so calm.
Mudzimai wavo akanyatsokudzikama musi iyoyo.
And she was not in a hurry.
Vasina kana chavari kumbomhanyira zvavo.
Hallelujah.
Amen.
I don't know how they started the issue.
Handizivi kuti vakazoitanga sei nyaya yacho.
When the wife said, "This is your mother."
Asi mudzimai wavo paakazoti ava ndo amai vakwa.
The man cried like a baby.
Hama yedu yakachema kunge mwana mudiki.
Hallelujah.
Amen.
So if it is that in the natural.
Saka kana zvakadaro panyama.
What more in the spiritual side?
Ko zvakadiko pamweya.
Hallelujah.
Hallelujah.
We should not sleep.
Tinopana kutoshaiwa hope.
Sechi
tichitsvaga, tichitsvaga.
Hallelujah.
Hallelujah.
Amen.
Amen.
That am I or are you?
Kuti ndiri here kana kuti uri?
Amen.
Amen.
Of that lineage of Abraham.
We dzinza iri ra Abraham.
Hallelujah.
Hallelujah.
Tiri vafambi nevapfuri pamusoro penyika
ino. We are pilgrims and strangers upon this earth.
But tiri vagari nevadyi venhaka.
But we are heirs and partakers.
Hallelujah.
Amen.
Yenzvimbo yakatara kuti ndichaenda ndonokugadzirira ndozouya ndokutora.
Of the place that he said, I will go and prepare a place and I come back and take you.
Hallelujah.
Amen.
Sandotenda kuti mwene umwe wedu ari pa is sitting on the edge.
Saka I believe kuti each and every one of us takatomira nemadondoro.
Is it dondoro or whatever? Amen.
Amen.
Did you should out know Mwari, I want to be connected with my people.
Desiring to be connected.
Hallelujah.
Amen.
Amen. You want to be connected.
Uda kubatanidzwa.
Neve kwako.
With your lineage.
Amen.
Amen.
Not on the natural side.
Kwete zvepanya mabedzi.
But on the spiritual side.
Asi padivi repamweya.
Hallelujah.
Amen.
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 Let me read this scripture.
Regativerenge rugwaro uru.
Revelation chapter 1.
Zvakazaurwa chitsauko 1.
The Bible says,
Bible rinoti.
And he has made us kings and priests, verse 6.
Pa verse 6 yanzi. Akatiita madzishe navaprisita.
Unto God.
Kuna Mwari.
And his father.
Na baba vake.
To him be glory and dominion forever and ever.
Kwa ari ngakuve kubwinya nesimba nokusingaperi.
Hallelujah.
Hallelujah.
So he made us kings and priests.
Saka vakatiita madzishe namaprisita.
Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
We are priests and kings tonight.
Tiri vaprisita namadzimambo madekwa nano.
Hallelujah.
Amen.
But as I said,
asise zvandataura,
that we are of the lineage of Abraham.
Kuti tiri verudzi rwa Abraham.
We must behave like our father Abraham.
Tinofanira kuzvibata sababa vedu Abraham.
Amen.
Amen.
You can maybe you can spot a child somewhere.
Pamunogona kuona mumwe mwana pane imwe nzvimbo.
And he said, no, kaitireke mwana uyo.
Ubva wati iwe the behavior of this child. The child behaves exactly like a certain man or a woman that I've met.
Amen.
Amen.
No doubt on the natural unenga wakutofana newe kwako.
Because the panyama, you will be exactly like the people of and your lineage.
And you'll be behaving like them.
Uchitozvibata savo.
Amen.
Amen.
But when you switch on the spiritual side,
asi tikashandura tikaenda pane zvepamweya.
We must also behave.
Tinofanira kuzvibatawo.
Hallelujah.
Amen.
Like of them in the lineage of Abraham.
Se avo vemudzinza raAbraham.
Hallelujah.
Amen.
We know how Abraham conducts himself.
Tinoziva kuti Abraham akazvibata sei.
Amen.
Amen.
The way he handled himself.
Mazvibatiro akazviita iye Abraham.
The way he was doing his things.
Maitiro aiita zvinhu zvake.
The way he was believing the word of God.
Matendero aiita shoko raMwari.
We must also do the same.
Tinofanira kuita zvimwe chete.
That is if we are in that lineage.
Ndokunge kana isu tiri vedzinza iroro.
Hallelujah.
Hallelujah.
He was a man of faith.
Aive murume wekutenda.
Amen.
Amen.
Remember when the promise came to him.
Rangarira ivi mbiso payakauya kwaari.
He was old.
Akanga ava mutana.
Sicken in age.
Akanga arowa nemakore chaizvo.
Hallelujah.
Hallelujah.
But he didn't look on his flesh.
Asa hana kutaura tarisa pane zvepanyama.
Amen.
Amen.
He said God said this.
Iye akangoti Mwari vati.
Amen.
Amen.
When God pronounced the promise.
Mwari pavakangomutaurira vimbiso iyi.
He said it's over.
Iye akabva ati zvatopera kwandiri.
Hallelujah.
Amen.
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 Many challenges came his life.
Akasangana nematambudziko akawanda muupenyu hwake.
Amen.
Amen.
Many people opposed him.
Vanhu vakawanda vakapikisana naye.
Kuti Abraham ngano unofunga nezera rawa unaro.
Abraham, you think as old as you are, can you have a child? Look at your wife Sarah. She's an old man past the bearing age.
Amen.
Amen.
But Israel was not going to
But that did not shake him.
Amen.
Amen.
Because that is what anger tells him.
Because he knew the one who had spoken the promise was God.
Amen.
Amen. So it did not shake him.
Amen.
Amen.
So we should also behave like him.
Saka tinofanira kuzvibatawo saAbraham.
There are so many promises God promised in this day.
Pane vimbiso dzakawanda dzakapuwa naMwari muzuva redu.
But many times we doubt them.
Asi kazhinji tinodzipokana.
As if it was me who said that those promises.
Sekunge dzakapuwa nemunhu.
Hallelujah.
Amen.
Or your father or your mother.
Kana amai vako kana baba vako.
But it's God who said those promises.
Asi ndiMwari vakapa vimbiso idzodzo.
Hallelujah.
Hallelujah.
So we should not doubt when God said something.
Saka iwo haikona kukadzika kana Mwari vakataura chimwe chinhu.
Amen. Just
Amen.
Believe knowing one day.
Ingotenda uchizva kuti nerimwe zuva.
That promise is going to come to pass.
Vimbiso iyoyo ichazadzikiswa.
Hallelujah.
Hallelujah.
God doesn't fail.
Mwari havakundikani.
Amen.
Amen.
Heaven and earth will pass away.
Denga nenyika zvichapfuura.
But his word remain the same.
Asi shoko ravo harishanduke.
Hallelujah.
Hallelujah.
So we should hold on, brothers and sisters.
Saka ngatirambe takabatirira hama hanzvadzi.
Amen.
Amen.
Like our father Abraham did.
Sezvo akaitwa nababa vedu Abraham.
You are going to 2 months or 1 year or 2 years old.
If you just get 2 months, 1 year, kana makore mairi. Then you say, maybe God meant something else. He didn't mean something else. He meant what he said.
Amen.
Amen.
Abraham waited for 25 years.
Abraham akamirira makore 25.
Amen.
Amen.
And after 25 years,
kwapera makore 25 years.
What happened?
Chichakazoitika.
Maybe vanga vamunyomba.
Maybe they had scorned him.
And those were discouraging him.
Zvinzvaimuodza moyo dzimwe nguva.
I mean, those were discouraging him.
Vaya vanga vachida kuedza kumuodza moyo.
Pamuvanga vatofa vamwacho.
Maybe they had died, some of them.
Amen.
Amen.
But he kept on holding.
Asi Abraham akaramba akabatirira.
Hallelujah.
Amen.
And one day he was now holding the promise in his hands.
Zvino nerimwe zuva anga abata vimbiso iya mumaoko ake.
And was now giving glory and honor unto the Lord.
Akupa kurumbidzwa nekubwinya kuna Mwari.
Hallelujah.
Hallelujah.
So it was not easy to wait for 25 years.
Saka zvakanga zvisiri nyore kuti amirire makore 25.
Amen.
Amen.
Imbiso ngani dzakavimbiswa nhasi uno mukati mupenyu wako?
How many promises have been promised for today in your life?
But doubt, doubt, doubt.
That you have already started to doubt, then say, can this really happen? I don't believe this is going to happen.
Because
you'll be looking at circumstances and how things are moving in this day.
And calculate.
Over watanga kuita samu zako iwe. I don't believe this will happen.
Amen.
Amen. With what I am right now, can this really happen? Maybe it was for those ones. God meant you.
Hallelujah.
Amen.
So hold on, my brother, my sister. Amen.
Amen.
Like your father Abraham.
Sababa vako Abraham.
Hallelujah.
Amen.
Abraham is staggered not. Abraham
ana kuzunguzuka pavimbiso.
Hallelujah.
Amen.
He staggered not on the promise.
Ana kuzunguzuka pavimbiso iyi.
Hallelujah.
Amen.
He hold on until.
Akaramba akabatira kusvikira.
Amen.
Amen. May God help us this evening.
Amen.
Amen.
That whatever he promised in this day,
kuti chero zvakavimbisa muzuva redu,
let's just wait. One day we'll receive.
Ngatingomirirai nerimwe zuva tichagamuchira.
Hallelujah.
Amen.
Amen. Blessed and holy is he that he hath part in the first resurrection. This is Romans chapter 20, verse 6. Revelation.
Revelation chapter 20,
verse 6.
Munhu unomugove pakumuka kwokutanga wakaropafadzwa.
No, I'm taking from where there's just my. Okay, let me just read it.
Again,
blessed and holy is he that he hath part in the first resurrection.
Munhu une mugove pakumuka kwokutanga wakaropafadzwa uye mutsvene.
Okay. On such the second death he hath no power.
Rufu rwechipiri harune simba.
But there shall be a priest of God and of Christ.
Asi vachava vaprisista vaMwari navaKristu.
And he shall reign with him 1,000 years.
Vachabata ushe pamwechete naye makore ane gumi ramazana.
It's a promise.
Inimbiswe.
But when we are not yet in this, when we are not yet seeing this scripture fulfilled.
Inimbiswe asikana usati waona gwaro iri chizadzikiswa. He said, ah, can this really happen?
It's a scripture.
Igwaro.
Amen.
Amen.
And this scripture cannot be broken.
Uye gwaro harigoni kuputswa.
Hallelujah.
Amen.
And God cannot lie.
Uye mwari havareve nhema.
Amen.
Amen.
But you and me, we can lie.
Asi iwe neni tinogona kutaura nhema.
Amen.
Amen.
But Lord, help us.
Asi dai mwari vatibatsira.
Hallelujah.
Amen.
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 So this promise, brothers and sisters,
saka vimbiso iyi hamane hanzadzi,
for all the years we the Bible is talking about,
tiona makore ose Bible ringotaura pamusoro pazvo,
we are going to reign with him.
Tichabata ushe pamwe chete naye.
Hallelujah. That is if you live a Christian life until
ndokunge iwe wararama upenyu hwechikristu kusvikira.
Hallelujah.
Amen.
In the day of on the day of the rapture.
Musiwe kubvutwa.
Hallelujah.
Amen.
Amen. And that day is there.
Zuva iri riripo.
We may not know the day.
Tingatadza hedu kuziva isu zuva racho.
But the day is there.
Asi zuva iri riripo.
Hallelujah.
Amen.
And it will come to pass.
Uye zvichatoitika.
I might fail to see the day.
Ini ndingakundikana kuona zuva iri.
But the day will never say no, because Brother Makwinya is not there. I'm not. He's not going to be faithful.
Asimbiso ya isku zoti ah nikuti Brother Makwinya wasipo saka asichaita kuti zvichizadzikiswa.
God fulfills His word.
Mwari vanozadzikisa shoko ravo.
Hallelujah.
Amen.
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 So should be sitting on edge.
Saka iwe unofanange uchishaiwa hope.
Hallelujah.
Amen.
You remember the prophet talks about this a slave.
Mprofita aitaura pamusoro penhapwa iyi.
Amen.
Amen.
Kunyange anga iri kure nokumusha.
Even though he was far away from home.
But aiziva kuti no indiri mwana komana wamambo ini.
But he knew that he was the son of a king.
Amen.
Amen.
Aina kuzvibata fanika nhapwa.
He did not handle himself as a slave.
Amen.
Amen.
Yakazvibata semwana wamambo.
He handled himself like the child of a king.
Kusvikira vanhu vese vakashuvira kuva nenhapwa iyoyo.
Until all the people who came by desired to buy that slave.
And the owner said, no, this one is not on sale.
Muridzi wacho akati kwete, uyu haasi kutengeswa.
Amen.
Amen.
Because he was living a life which was so different from other slaves.
Nekuti airarama upenyu hwanga hwakasiyana neupenyu hwedzimwe nhapwa.
Amen.
Amen.
I know that quotation, but here is the quotation.
Chinokorwa ichi
chiripo. But this slave buyer happened to notice one young man.
Asi uyu aida kutenga nhapwa akaona mumwe mujaya wechidiki.
They did not have to whip him.
Vanga vasina chikonzero chekuti vamurove.
He had his chest out.
Aiva akasumudza chipfuva chake.
And his chin up.
Akasumudza chirevu chake.
Hallelujah.
Amen.
Why was he behaving like that?
Sei aizvibata nenzira iyoyo.
Because aiziva kuti mwana wamambo.
Because he knew he was the son of a king.
Amen.
Amen.
Kunyangangari nhapwa, very far from home.
Even though he was a slave kure nemusha.
Amen.
Amen.
Tiri vafambi nevapfuri pamusoro penyika ino.
We are pilgrims and strangers on this earth.
But tiri vadyi venhaka yeumambo uri kuuya.
But we are heirs and partakers of the kingdom that is to come.
And we must conduct ourselves.
Uye tinofanira kuzvibata isu.
Amen.
Amen.
Is sons and daughters of the Lord.
Sevana komana nevana skana vashe.
Hallelujah.
Amen.
But ikawanika hamanzwa dzingozvibata mvuchike mvuchike.
But if you are found just behaving anyhow,
tichingeenda kwese kwese.
And we are going everywhere.
Tichingeita zvese zvese.
And we are doing everything.
Tichingotaura zvese zvese.
And we are speaking everything.
Tichingopfeka zvese zvese.
And we are dressing anyhow.
What are we showing?
Tiri kuratidze chii?
Yet we are claiming.
Asi iwe uri kukambira kuti.
We are of the lineage of Abraham.
Tiri vedzinza raAbraham.
Yet Abraham lived a life.
As Abraham akararama upenyu.
Amen.
Amen.
Abraham lived a life above sin.
Abraham akararama upenyu wanga uri pamusoro pechivi.
Amen.
Amen.
We must also do the same.
Tinofana kuitawo zvimwe chete.
Hallelujah.
Amen.
We must speak like him.
Tinofana kutaura saAbraham.
We must dress like him.
Tinofana kupfeka saye.
We must know where places to go.
Tinofana kuziva nzvimbo dzekuenda.
Hallelujah.
Amen.
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 Ha. Pane munhu anda anaitinzve apa.
There's a person whom I saw going around that corner.
I think it should be brother so and so.
Vanofana ngeri hama ningina ningi ningi.
Should be sister so and so.
Vanofana ngeri hanzadzi yakati.
Ha, because anifunga kuti meso angu hanzadza atadza kuona.
I don't think I failed to see right.
Why are we doing that?
Say tiri kudaro.
Amen.
Amen.
Yet we are saying we are in the lineage of Abraham.
Asi tiri kuti tiri redzinza raAbraham.
Amen.
Amen.
Mwari ngavatibatsire.
May God help us.
Amen.
Amen.
Mwari ngavatibatsire manheranhasi.
May God help us this evening.
Amen.
Amen.
Hallelujah.
Hallelujah.
And we remember the prophet talks about this eaglet.
Norangara muprofita anotaura pamusoro pe tuvana twechapungu.
Amen. When this farmer took the eggs and put under the hen.
Apo murimi akatora zai akanuri chechenya pasi pehuku.
Amen.
Amen.
Chaka chechenyeka chapungu because of the atmosphere which was there.
The eagle managed to hatch nekuda kwehupo wakanga huripo.
Amen.
Amen.
Tikatofara tino hazvangu zvaita ndachechenyeka.
And it is just that I've come out of the shell.
Amen.
Amen.
Tikati hano ndakuzoita zvangu chaizvo chaizvo.
I'm going to show my true colors.
Amen.
Amen.
But chakashamisika nezvanga zvichitika around.
But the ego was surprised of what was happening. Mune zvakazvikomberedza.
Hallelujah.
Amen.
Cannot ha. Zvendiri kunzwa chaizvo mandiri chaimoga. It's not what I'm seeing.
And he discovered that what it was feeling from inside asiri zvaanga ari kuona.
Amen.
Amen.
Because huku yaitaura language yakasiyana nelanguage yachainzwa machiri.
Because the chicken was speaking a different language from the language that the eagle could understand.
No, nini no, this is not my character.
Hausiriwo hunhu hwangu.
This is not the kind of food we are supposed to eat.
Haisiriwo mhando chikafu chatofana kudya ichi.
This is not the place we are supposed to go.
Haisiriwo nzvimbo yatofana kuenda bai.
But amai vaichitungamira all those places.
But the mother hen was leading the eaglet in munzvimbo dzese idzi.
Amen. Kusvikira she was wandering all the time.
Nguva dzose ainetsekana.
Izvi handisandakambozvinzwa.
I am not used to this.
Amen.
Amen.
Because chaida kubatanidzwa.
Because it wanted to be joined.
Amen. Nezvachainzwa machiri.
It wanted to be connected with what it was feeling from inside.
Amen.
Amen.
Semanzuro uri kuitawo zvakare manheranhasi.
It's the same way you are feeling this evening.
Could I want to make it at the end of this journey?
Kuti ndoda kuzokunda pakupera kwerwendo rweupenyu huno.
Hallelujah.
Amen.
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 Saka chakanetseka all the time.
So it was troubled nguva dzose.
Amen.
Amen.
Kusvikira nyasha dzaMwari dzakazochiwandira.
Until the grace of God overtook it.
Hallelujah.
Amen.
When that mother eagle came and was now hunting after the little one.
pakazoya mai chapungu vachitsvaga zaira ayo kuti rakaendepi.
Amen.
Amen.
And she it said no, that's now the familiar bed I know of.
Kachapungu kakati ndo manzwiro anda jaira uye anda ndinoziva.
Hallelujah.
Amen.
Amen. You know
Amen.
The story.
Munoiziva nyaya yacho.
Amen. Mwari ngatibatsire hama nzvadzi.
May God help us, brother
In
and sister.
Journey, we are journeying.
Murwendo rwatiri kufamba uru.
Amen.
Amen.
Without Christ, we cannot make it.
Pasina Kristu hatikwanise kukunda.
Amen.
Amen.
We need Christ every day.
Tinoda Kristu zuva rimene rimwe.
We need his word every day.
Tinoda shoko ravo zuva rimene rimwe.
We need his instruction every day.
Tinoda kurayirwa naivo zuva rimene rimwe.
Hallelujah.
Amen.
So that you can be connected.
Kuti tikwanise kubatanidzwa.
Hallelujah.
Amen.
Amen. So this was the eaglet.
Do nyaya kachapungwa.
Hallelujah.
Amen.
Amen. Mari vachirikudana vanhu vavo muzvara nasi.
God is still calling his people in this day.
Amen.
Amen.
Nokuda kuti vachirikudana mukati mezvara nasi.
Because God is still calling his people in this day.
When he calls me, I will hear and answer.
Kana Hallelujah. Kana ndichanzwa uye ndichadaira.
Amen.
Amen.
I will be somewhere.
Ndinenge ndiri pane imwe nzvimbo.
Hallelujah. You will be somewhere.
Unenge uripo pane imwe nzvimbo.
Hallelujah. First Peter chapter 2.
Peter yokutanga chitsauko chechipiri.
The Bible was saying.
Bible rinoti.
Verse 9.
Pa verse 9.
But you are a chosen generation.
Asi imi muri rudzi rwakasanangurwa.
A royal priesthood.
Uprista wamambo.
An holy nation.
Rudzi rutsvene.
A peculiar people.
Vanhu vakazviwanira.
Amen.
Amen.
A peculiar people.
Vanhu vakatsaurwa.
Hallelujah.
Amen.
That you should show forth the praises of him who had called you out.
Kuti muparidze kunaka kwaiye wakakudanai.
Amen.
Amen.
Out of what?
Kuti dana kubva pai?
The Bible say
Bible.
Out of darkness into his marvelous light.
Kuti mubve parima muuye kuchiedza chake chinoshamisa.
Hallelujah.
Amen.
So God called us from the darkness.
Saka Mwari vakatidana kubva parima.
Amen.
Amen.
Because we are the royal people.
Nekuti murive vanhu veumambo.
Hallelujah.
Amen.
Holy nation.
Rudzi rutsvene.
Amen.
Amen.
He called us from all different walks of life.
Vakatidana kubva kune zvakasiyana siyana zveupenyu huno.
Amen.
Amen.
Saka naMwari vakatidaidza kubva kune zvinhu izvozvo.
So if God called us from those things,
why are we going back to those things?
Kosei tiri kudzokerazve kuzvinhu izvozvo?
Why are we letting those things come into our lives?
Kosei takutendera zvinhu izvozvo kuti zvidzoke muupenyu hwedu?
Are we doubting that the Lord called us?
Asi tiri kupokana here kuti Ishe ndovakatidana?
If you are not doubting, brothers and sisters,
kana usiri kupokana hama hanzvadzi,
say, Lord, help me.
Iti Ishe ndibatsirei.
Hallelujah.
Amen.
Because if you don't doubt,
nekuti kana usingapokani,
that God called me.
Kuti Mwari vakandidana ini.
And this is the reason why we are here tonight.
Uye ndicho chikonzero uri pano manheru ano.
Amen.
Amen.
You are here because you got that confidence.
Une uri pano nekuda kwe kugutsikana uku.
Hallelujah.
Amen.
That you are of the lineage of Abraham.
Kuti iwe uri werudzi rwa Abraham.
Amen.
Amen.
And God called you.
Uye Mwari vakakudana.
Hallelujah.
Amen.
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 Abraham's blessings are mine.
Maropafadza Abraham ndeanguo.
Abraham's blessings are mine.
Maropafadzo Abraham ndeanguwe.
Won't you desire those blessings?
Haushuviro here maropafadzo iwayo.
Amen.
Amen.
That you must have them in your life.
Kuti unofanangwe unawo muupenyu hwako.
Amen.
Amen.
It's possible tonight.
Zvinokwanisika manheru ano.
Amen.
Amen.
Let me read from this message.
Regai ndiverenge kubva mumaridzo iyi.
God's wiped gift.
Chipo chamwari chakaputirwa.
Hallelujah.
Amen.
Paragraph 29.
Paragraph 29.
Now you see this harlot was a Gentile.
Zvino munoona chipeve ichi akanga ari muHeden.
And she was an Asian grandmother.
Uye akanga ari tateguru.
To our Lord Jesus.
Waishe wedu Jesu.
And also when Boaz, ye grandson,
uye zvakare Boaz, muzukuru wake,
came forth and married Ruth, the Moabite.
Akauya akarora Rute muMoabi.
He also married into a Gentile.
Akarora zvakare muHeden.
Which made Jesus also part Gentile.
Zvaiitawo kuti Jesu aive nechikamu chekuve muHeden.
Earthly speaking.
Tichitaura zvepanyama.
Then when they brought their child forth.
Zvino vakati vazvara mwana wavo.
His name was Obed.
Mwana wavo ainzi Obed.
And Obed had a son.
Obed akazvara mwanakomana.
And his son was Jesse.
Mwana wake akanzi Jesse.
And Jesse had a son whose name was David.
Akava nemwanakomana akapuwa zita rekuti David.
All this taking place in little Bethlehem.
Zvose izvi zvakaitika muBethlehem idiki.
What is it?
Zvino chiiko ichi?
The lineage of the Lord Jesus.
Dzinza raIshe Jesu.
His background that the great spiritual men were overlooking.
Norondo yaitarisirwa nevarume vepamweya vakuru ava.
Or the so-called spiritual men.
Kana kuti vatinoti vanhu vepamweya.
And it was on this same grounds that Samuel the prophet anointed David to be king over Israel.
Uye dzanga dziri nharaunda dzimetsete muprofita Samuero akazodza Davhidhi kuti ave mambo weIsraeri.
Right here at Bethlehem.
Ipapo paBethlehema.
And through David came forth the great son.
Uye kubudikidza naDavhidhi ndo pakauya mwanakomana mukuru.
Thy son of David.
Mwanakomana mukuru waDavhidhi.
The son that was born in a little stable manger over by the side of the of a hill.
Mwanakomana mukuru akazvarwa muchidyiro chemombe parutivi rwegomo.
On the west side of the city.
Kumavirira kweguta.
It was there on that hill.
Pakanga pari ipapo pagomo iro.
Where the angels of God sang their first no.
Apo ngirosi dzamwari dzakaimba rwiro hwadzo rwekutanga.
The word Bethlehem.
Izvire kuti Bethlehema.
Let us break it down.
Ngatimbori patsanurai.
Beth means house.
Beth zvinoreva kuti imba.
El means God.
El zvichireva kuti Mwari.
Elohim means bread.
Elam zvichireva kuti chingwa.
The house of God's bread.
Imba yechingwa chamwari.
How fitting it was then for the bread of house to come out of Bethlehem.
Zvanga zvakafanira seiko kuti chingwa cheupenyu chibude kubva muBethlehema.
House of God's bread.
Imba yechingwa chamwari.
Oh, it is a beautiful story.
Haiwa, rungano rwakanaka chaizvo.
Hallelujah.
Hallelujah.
Paragraph 36.
Paragraph 36.
Joseph must have said something like this.
Joseph anofanananga akataura mashoko akafanana neaya.
Mary dear, just think.
Maria mudikano imbozvifunga.
Just beyond the city.
Miri kweguta uko.
On the north side.
Kudivire kumusoro.
That is where Ruth the Moabite gleaned yonder in the field of Boaz.
Diko kumwechete Rute mumoabi ainonga mumunda wa Boaz.
Yonder just beyond that.
Miri kwe miri uko.
Up over the mountain yonder is where David
uko
with his slingshot.
Uko seri kwe gomo. Ndiko uko David aine chiviriri chake.
Took the lion to the ground.
Akawisira pasi shumba.
And pulled the sheep from the mouth.
Akasponesa wai kubva mumuromo yayo.
Aiziva zvaanga ari.
He knew who he was.
Amen.
Amen.
Aiziva zvaanga ari.
He knew who he was.
Amen.
Amen.
Shumba dzichiriko nhasi.
Lions are still there today.
Amen.
Amen.
That
you meet in your life.
You must also stand like David did.
Unofana kumira sekumira kwakaita David.
Because he was of the lineage of Abraham.
Nekuti angari werudzi rwa Abraham.
And he overcame.
Akakunda.
Hallelujah.
Amen.
You must also overcome.
Newe unofana kukunda.
Whatever challenge you meet in your life.
Chero chipi chapikisai muupenyu wako.
Amen.
Amen.
Not by power, not by might.
Kwete ne simba, kwete ne ukuru.
But by his word.
Asi kubudikiza ne shoko rao.
Hallelujah.
Amen.
Lean not to the arm of flesh.
Musavimbe ne ruoko rwenyama.
Hallelujah.
Amen.
But you must lean to the revelation of the word of God.
Asuno fana kuvimba ne chizaruro cheshoko ramwari.
Must he have been there, that where Joshua stood here with his gleaning sword.
Afanofana nge paripo pakamira Joshua akamira akazonmora munondo uchipenya.
The fearless warrior of our people.
Gamba revanhu redu riyaranga risingatye.
And divided the land.
Akagovera vanhu nyika.
And give this inheritance to the tribe of Judah.
Akapa nhaka iyi kurudzi rwa Judah.
Hallelujah.
Amen.
To which sweetheart we are lineage to.
Kwatiri isu verudzi rumwe chete mudikani wangu.
And at different things of how that he must be explaining to her what taken place.
Uye nezvimwe zvinhu zvakasiyana zvaakafanira kunge achitsanangura iye Josepha kwaari Maria zvakaitika.
Amen.
Amen.
Joshua stood with his revelation.
Joshua akamira nechizaruro chake.
Hallelujah.
Amen.
And he overcame.
Akakunda.
Hallelujah.
Amen.
What is your revelation tonight?
Iwewe chizaruro chako chiko madekwana.
Amen. Which makes you to give your back to your enemy.
Chinoita kuti upe musana wako kumuvengi wako.
Amen. The prophet said.
Mprofita akati.
Whenever we are going to have some scars on us.
Pose patichazova nemavanga isu patiri.
We must have scars on our chest.
Tinofanira kuva nemavanga pachipfuva.
Not on our back.
Kwete kumusana.
Hallelujah.
Amen.
If you have scars on your back.
Kana uine mavanga iwe kumusana.
That means you are running away from the enemy.
Zvirikureva kuti wanga uchitiza muvengi.
Amen.
Amen.
So all the scars you must be on your body.
Saka mavanga unofananga uinawo iwe pamuviri wako.
They must be on your chest.
Anofana kuonekwa ari pachipfuva chako.
To show that you are a warrior.
Kuratidza kuti iwe uri gamba.
You are a fighter.
Uri murwi.
Amen.
Amen.
We are of the lineage of Abraham.
Uriwe dzinza ra Abraham.
Amen.
Amen.
And then to hear no sound from behind him.
zvino kwaari hapusinganzwe ruzhi yakubva seri kwake.
He must have turned to look.
Anofananga akatendeuka kuti atarise.
To see if she was still sitting on the rock.
Kuti aone kuti anga achiri akagara here padombo.
And when he turned,
zvino paakatendeuka,
and he seen her pretty face turned towards the skies.
Ndobva aona chiso chake chakanaka chakatarisa kudenga.
He did not have to ask anymore.
Akanga asafane kuzobvunza zvakare.
Because the reflection of the star was looking back through the eyes, through her eyes.
Nekuti chadzera chenyeredzi huru chakanga chichioneka maziso ake.
He knew she was looking at something.
Akabva aziva kuti ane chime chinhu chaakatarisa.
And she looked at him.
Zvino iye akabva amutarisawo.
And he said, Joseph.
Akati Josepha.
Have you noticed the stars yengi yonder?
Wamboona here nyeredzi iyo yakamira mudenga umu?
Amen.
Amen.
And when he looked.
Zvino paakatarisa.
And the surprise said.
Achishamiswa akati.
I had not noticed it before, dear.
Ndanga ndisina kumboiona kumashure uku mudikani.
Well, it has been following us ever since the sun went down.
Nyeredze yanga ichititeera kubva zuva paranyura.
Hallelujah.
Amen.
We talk of the first church age.
Tinotaura pamusoro pe zera rekereke rekutanga.
The second church age.
Nezera rekereke rechipiri.
The third to the seventh one.
Kubva rechitatu kusvika zera rechinomwe.
Amen.
Amen.
He is still the same God.
Achiri Mwari mumwe chete.
Amen.
Amen.
He called the saints then.
Vakambodana vatsvene kumashure uko.
Amen.
Amen.
He was also in the lineage of Abraham.
Vakanga variwo mudzinza raAbraham.
And they stand with the word of God.
Vakamira neshoko raMwari.
Amen.
Amen.
Hallelujah.
Hallelujah.
And he's still calling today.
Vachiri kudana zvakare nhasi.
Kana vakakwanisa kumira nguva iyoyo.
If they managed to stand in those days,
what about today?
Ko zvakadiko nhasi?
Mwari vasanduka.
Is God changed?
He's still the same God.
Vachiri Mwari mumwe chete.
Amen.
Amen.
Sezvaanga vari naPaul.
As he was with Paul.
And Irenaeus.
Na Irenaeus.
Amen. And Martin Columba.
Na Martin na Columba.
Luther Wesley.
Luther na Wesley.
And into this day.
Kusvika muzuva redu.
He is still the same God.
Vachiri Mwari mumwe chete.
Hallelujah.
Hallelujah.
Havana kuda kuzotanga kuda kutsvaga the kings and priests in this day only.
Mara havana kuda kutanga. He did not start to look for madzimambo nemaprisita muzuva redu chete.
But in all the ages.
Asi muzvizvarwa zvese.
He had been doing the same thing.
Mwari vanga vachimbotsvaga madzimambo nemaprisita.
Calling the kings and priests.
Vachingodana madzimambo nemaprisita.
Hallelujah.
Amen.
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 Because that's a promise.
Nekuti ivimbiso.
Amen.
Amen.
Well, it has been following us ever since the sun went down.
Nyeredzi yanga ichititevera kubva zuva parangonyura.
I have watched it.
Ndanga ndichitarisa.
It must mean something.
Inofanange ine zvainoreva.
Amen. Because I have the most wonderful feeling.
Nekuti ndine mamwe manzwiro akanaka anoshamisa.
Amen.
Amen.
Yoti vanhu vakakudza kuti hakuna denga ka.
If people tell you that there is no heaven,
not that I'm unye pen.
You tell them you are lying.
If they say there's no God,
kana vakakuti hakuna Mwari,
not that I'm unye pen.
You tell them you are lying.
Nezvandiri kunzwa izvi.
Because of what I'm feeling,
I'm unye pen.
You are lying, you people.
Amen.
Amen.
Nozva munhu akatsika vhunze rinopisa.
If you step on a hot coal,
pano bvisa tsoka yake pavhunze paipa.
If you remove your feet food from that hot coal.
Unonzwa the whole body you respond.
Miri wako wese unonzwa kurwadziwe huko.
Munoku that as mbere adimbo pieces.
And somebody tell you that this hot coal, it will not burn you. You tell them you. Because of what you'll be feeling. You tell them, no, please. Why don't you just keep quiet?
Because you could not even help yourself.
Because you cannot even scratch or touch anywhere.
Because the whole system in your body would be in pain.
Nekuti mwiri wako wose unenge wakurwadziwa.
Hallelujah.
Hallelujah.
What more if it is a feeling from the throne of God?
Ko zvakadii kana ari manzwiro anobva pachigaro chekudenga.
You can run and jump over the wall.
Unokwanisa kumhanya wosvetuka mudhuri.
Hallelujah.
Amen.
Because you'll be feeling something in you.
Nekuti pane manzwiro anenge unawo mauri.
Hallelujah.
Amen.
You know God does things like that.
Munoziva Mwari vanoita zvinhu zvavo nenzira iyoyo.
Sometimes for his people.
Vanoita zvinhu nenzira iyoyo kuvanhu vavo.
Shows us a light.
Vanoratidza chiedza chikuru.
Or some way that we can know that he is near and he is on the scene.
Neimwe nzira yekutiratidza kuti vari pedyo nesu kana kuti vari munharaunda dzedu.
Amen.
Amen.
Those are the Mwari we Jesus.
That is what our God is.
Amen.
Amen.
Hatina mati Mwari wekuti hapano zvinombonzwa mauri.
We don't worship a God who is not connected to our feelings.
Year in, year out.
Gore richiuya richipera, gore richiuya richipera.
Kana chakambonzwa maybe uchinamata kana uchiverenga spoken word kana uchiverenga book.
Never heard anything reading the word or reading the spoken word. You must feel something.
I'm not saying go and search for that.
And this could end up with you not saga man.
But when you are on your post of duty,
asikana uripan zimboya kocha iyo. Things will just happen automatically.
Not to read, expecting those things to happen.
Kana kuverenga uchitarisira kuti zvinhu
zviitike. No, just do your duty.
Ingoita basa rako sereza unofanira kuita.
When you are supposed to pray, just pray.
Kana unofanira kunamata ingonamata.
When you are supposed to listen to the tape, just listen.
Kana unofanira kuteerera tape ingoteerera tape.
Amen.
Amen.
And we say when I was listening to a tape.
Wopa wati fanira kuteerera tape.
I had a backache.
Ndanga ndichirwadziwa nemusana.
I had a headache.
Ndanga ndichirwadziwa ndaitemwa nemusoro.
But when the prophet said let us pray.
Asi muprofita pavati ngatinamatei.
Zvabva zvaperera ipapo.
The headache or the backache just healed there.
Amen.
Amen. Not trying to say, let me find out how it will happen. No.
It doesn't happen that way.
Amen.
Amen.
God is still God who is alive in our day.
Amen.
Amen.
Elijah.
Elia. They came a wind and they came thunder and many different things happened. But he was not moved by all that.
But because we had that still small voice.
Asipaka uya kazwi kanyoro nyoro.
Zvakaita fanika munhu anga akatsika vhunze rinopisa.
He behaved like somebody who was stepping on a hot coal.
Amen.
Amen.
Akanzwa zvakanaka mukati mopenyu.
He felt so good in his life.
Could not ininga ndiriwe dzinza riko ya Abraham.
That truly I'm of the lineage of Abraham.
Amen.
Amen.
I must do my things the way my father did.
Ndofana kuita zvinhu zvangu nenzira yazvakaitwa na baba vangu.
Hallelujah.
Amen.
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 I must not doubt the promise.
Handifane kupokana nemimbiso iyi.
Amen.
Amen.
Imagine after 25 years Abraham waiting for a child.
Imbozvifungawo kwapera makore 25 Abraham akamirira mwanakomana.
The same child yende akanzi enda unomupirisa sechipiriso.
Now that same child is being told go and give him as a sacrifice.
But anga amboverenga one time.
But he had read at some place
that is Jehovah Jireh.
Kuti Mwari uyu ndiJehovah Jireh.
Amen. So he went under that anointing.
Saka akaenda ari pasi pechizoro ichi.
Chose what God will provide.
Chekuti Mwari vanopa.
Amen.
Amen.
Kusvikira mwana wacho akatobvunza kuti nai baba. Zvimwe zvese tina zviko.
Until Isaac said, "Father, we have everything for the sacrifice, but where is the lamb for the sacrifice?"
He answered by revelation.
Asi Abraham akapindura nechizaruro.
God will provide.
Hanzi Mwari vachapa.
Amen.
Why?
God will provide.
Mwari vachapa ivo chipiriso.
Amen.
Amen.
He is still the same God.
Vachiri Mwari mumwe chete.
What he did with our father Abraham.
Zvavakaita nababa vedu Abraham.
What he did with all the prophets.
Zvavakaita nevaprofita vose.
He is still able to do it even tonight.
Vanokwanisa kungozviita kunyange manhero ano.
Hallelujah.
Amen.
We know we talk of testimonies.
Nuzati tinopa zvapupu.
Hallelujah.
Amen.
Like what we heard on Sunday.
Sezvatakanzwa musi wesvondo.
It's good to hear somebody's testimony.
Zvakanaka kunzwa chapupu chemumwe munhu.
And you can talk about that testimony. There's nothing wrong.
Ugonoshambadzira chapupu chemumwe munhu, hapana chakaipa.
And you have to do that.
Tinofanira kutozviita.
Because that's what the Lord is doing in our midst.
Ndozvikuitwa naMwari pakati pedu.
Amen.
Amen.
But when you have your personal experience or personal testimony.
Asi kana une chiitiko chako pachako kana chapupu chako iwe.
Zvatisiyane bicha.
It is different.
Amen.
Amen.
Because we know what Mari vakasangana newe after waiting.
Because you know how God came to you after you've done what you did.
Amen.
Amen.
Unenge zvati no Mari vakandipa that desire upon my heart.
You know that it's Ndimwari, God gave me chishuwo chemoyo wangu.
God gave me the desire upon my heart.
Ishe vakandipa chishuwo pamoyo wangu.
To pray for certain brother or for certain sister.
Kuti vandinamatire imwe hama kana imwe hanzvadzi.
Amen.
Amen.
When you see that thing come to pass.
Ukazoona zvawanamatira izvazadzikiswa.
You roll on the floor.
Unoumburuka pasi apa.
Amen.
Amen.
And people will say, "Ah, my brother and those are agitated."
And people will be surprised. Is this the behavior of brothers in this day?
But you'll be happy.
As soon as
you just expressing your joy.
Hallelujah. Amen.
Whatever you do after you that prayer been answered.
Chero zvauchaita mushure mekunge munamata uyu wapindurwa.
You'll be just expressing.
Unenge uchingoratidza bedzi.
Amen.
Amen.
May
God help us this evening.
Amen.
Amen.
He is not dead.
Havana kufa.
He is still alive.
Vachiri vapenyu.
Amen.
Amen.
Whenever we call him,
pose patinovadana,
he will come down.
Vanoburuka.
And he is there for us.
Uye varipo kuzotitsigira.
Amen.
Amen.
He is there for you.
Varipo kuzokubatsira.
Amen.
Amen.
Don't ever think that he has left you.
Haikona kufa wakafunga kuti Mwari vakakusiya iwe.
No, no, no.
Kwete.
Mwari vanenge vanewe.
God is always with you.
Like he said on the prophet said on the footprint on the sense of time.
Sezva katora nemuprofita muzitsiko zvejechara munguva.
Amen.
Amen.
Kuti poona one set of footsteps.
That way you see tsoka imwe chete mujecha.
That is the time I'll be carrying you.
Ndopa nguva yandakanga ndakakutaukura iwewe.
Amen.
Amen.
But whenever you see two sets of footprints or footsteps on the sand of time.
Paunoona tsoka dziri mujecha dzevanhu vairi.
That is the time when things are okay.
Ndopa nguva iyo zvinhu zvinenge zvakanaka.
We'll be going side by side.
Tinenge tiri kufamba tiri parutivi netu.
Hallelujah.
Amen.
Won't you want to walk with him side by side tonight?
Haudi here kufamba navo Ishe. Uri parutivi navo.
Hallelujah.
Amen.
Knowing in your heart.
Uchiziva iwe mumoyo mako.
That you are of the lineage of Abraham.
Uriwe dzinza ra Abraham.
Hallelujah.
Amen.
He is able tonight.
Vanozvikwanisa manheru ano.
Hallelujah.
Amen.
Let's stand on our feet.
Ngatisimukei netsoka dzedu.